Cyclone Fred iyo yarova nyika dzinoti Madagascar, Mozambique neMalawi inonzi yaparadza misha yakawanda kuchimani mani Nyanga Chipinge uye kukonzera kuti nzizi dzizare sematauriro omwe mukare wekuchimani mani vapato nemaguta.
Weather report yedu yanga iri kutaura kuti chimani mani takamirirwa nepachisengo meteorological weather station yedu ipapo takagamuchira 83 millimeters of rainfall yesterday. Taura kuti imvura zhinji. Tine kuzwa kwatiri kuita zvakare kuti tine murume akatorwa nemvura achiedza kuyambuka Bundi River National Park. Ndiwo matambudziko atakasangana nawo kutaura kuti nzizi dzedu zhinji dzadzine mvura yakawanda nzizi hombe like vana Haroni, vana Mvumvumvu, vana Nyahode nanaRisitu kubudikidza nemvura yatatiri kugashira iyi. Chiendawo kune dzimwe nzvimbo takaunzwawo kuti kunana Nyanga kunadhuze kunana Todberg kwa kune malandslides takatoonawo mapicture acho aitenderawo masocial media zvese. Kune mavhu akawira achivharira road kuti vanhu vasadarika. But we heard it, it was clean.
Vamaguta vatiwo zviri kukanganisa hurongwa hwevanhu hwekunyoresa kuvhota.
Kuna wakaita mvura especially musi wa12 na13 wakavhiringidza zvakanyanya nzvimbo dzanga dziri kutanga registration pamadhesi wayo kunyanyanya the eastern side of Chimanimani mawodzi anga nemastations anga ari emagidhi kutanga pamadhesi wayo mvura yainaya yakaita kuti vanhu vakundikane.
Mumashoko kuvatori venhau zekiyati mamiriro ekunze ari kukanganisa basa ravo pachirongwa che kunyoresa vavhoti vachiti mimwe mishina inoshandisa simba remagetsi ezuva kana kuti sola haisi kushata zvakanaka zvinonotsa basa ravo. Mukuru wezekimbudunhu remasvingo vazekipudurai vatenda kuti nyaya yekushayikwa kwezuva nemvura iri kunaya iri kuri kukanganisa mafambisiro ebasa mudunhu ravo. Mutungamiriri wesangano revagari reGood United Residents Ratepayers Alliance kana kuti Gura vatafunga mamombe vati vari kukurudzira vagari kuti vanyorese kuvhota vachiti kunaya kwemvura kuri kuvashayisa mufaro.
Asi challenges yatiri kusangana nayo ndemamiriro ekunze kubva Sunday sezvamataura mvura iri kunaya kufamba kuri kunetsa.
Sachigaro weZANU PF mudunhu remasvingo varobson mavhenyengwa vati mvura iri kuvhiringa zvirongwa zvavo zvekukurudzira vatsigiri vavo kuti vanonyoresa kuvhota.
Mvura iri kuti afekta mamwa like vana Chiredi, vana Mzaka, vana Pikita kunaya kwemvura kuri kuti afekta vanhu vedu havazvibudi asi tiri kuzama kukurudzira kuti vanhu vaende kuregista.
Vari kutungamirira chirongwa chekukurudzira vatsigiri kundonyoresa kuvhota kubato reTCC kuGutu East vadizaitichazorwa vati
zeki iri kushandisa masolar system necyclone Fred some areas zviri kudelaya vanhu vakangomirira panoya chimushana ndopo vongoita uptake yevanhu vashomashoma. Isusuwo on the side of people kubuda kuri kunonoka kuti vanhu vabude nenyaya yekuti hakuri kunaya dzimwe nzvimbo dzekutonaya chaizvo. But at the same time we are encouraging kuti vanhu vabude vaendeswa.
Vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano reelections resource center kana kuti ERC muzvade rudomotsi vati
takatarisa zvekare kuti ndiyo blitz yekupedzisira mutungamiri wenyika asati ataura zvara tichange tichinosarudza vatungamiri vedu. Mazuva gumi atarwa tinoona sokuti mashoma. Zeki tiri kungoikurudzira kuti iwedzere mazuva ekunonyoresa kuvhota uyezve iwedzere nzvimbo dzekuti zvizvarwa zvemuno zvinonyoresa kuvhota.
Zvichakadaro mapurisa anonzi asunga mukuru wesangano reproject vote 263 vaAlan Chipoi avangatikurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota muguta reHarare. Chirongwa chekufamba pedyo nedzimba dzevanhu chiri kupetwa musi wa21 mwedzi uno neZEC uye vanhu vanokwanisa kunonyoresa kumahofisi eZEC kusvika mazuva maviri mutungamiri wenyika paanenge atara zuva resarudzo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.